ida nore chape tineta zvakanyanya pakurima chekutanga ndechekuti iko zvino tagara tisina mvura because of drought saka tiri kuita mvura yekupomba kubva kunzvimbo dzakareba zvoda magetsi chepiri tiri kudiridza zvinhu zvakafanana neuti nemacrops atirikudiridza emadiridziro zvoda mvura inopombwa nemagetsi tiri kugadzira zvakare kuti titokwanisa kusima fodya in the next week pa1st of September ndipo tosima fodya yemadiridziro saka ipapo tichina magetsi inedambudziko rakakurisa
asi hamukwanisi here kushandisawo dzimwe nzira dzekuwana nadzo moto dzakaitawo sedhiziri nemagwenya ezuva
It's going to be very expensive in terms of farming. Kuita dzakushandisa dhiziri kuti tiise mumagenereta kuti tikwanise kudiridza kana kushanda. Chepiri ndechekuti even tikaita masola pane mamwe malevel asingagoni kushandisa masolar system. Masola yes tinawo tinogona kuagadzira. Magenereta tinogona kuatenga nekuagadzira. But it increases the cost of production. Yemakotsi yetinoita hazvizofanirira zvakare nepraizi tinowana taakutengeswa ndezvimwe zvinotinoita izvozvo kuti it increases the cost tremendously magetsi pafarming anodiwa zvakanyanya even mvura inomwane vanhu inoda kuti ipombwe from the boreholes to the people so it's very difficult kana tiisa magetsi
muri kuwana here zviziviso paine nguva kuitirawo kuti munge muchigadzirira dambudziko irori
chekutanga hatazopiwa warning nehurumende kuti magetsi achazoenda taakutoedza kuti magetsi atoenda kuti titangise taakutenga magenera taakutenga madhiziri taakutenga masola setting up system dzemasola and solar iri powerful enough for example to operate a pivot zvimwe zvinhu hazviitiki nana solar